Genesisi chitsauko chegumi nenomwe. Abhurama akati ava namakore makumi mapfumbamwe namapfumbamwe okuberekwa, Jehovha akazviratidza kwaari akati, “Ndini Mwari Wamasimba Ose. Famba pamberi pangu uye uve wakarurama. Ndichasimbisa sungano yangu pakati pangu newe uye ndichakukurisa kwazvo.” Abhurama akawira pasi nechiso chake, uye Mwari akati kwaari, “Kana ndirini, iyi ndiyo sungano yangu newe. Uchava baba vendudzi zhinji. Hauchazonzi Abhurama, zita rako richanzi Abhurahama, nokuti ndakuita baba vendudzi zhinji. Ndichakuita kuti uve navana vazhinji. Ndichaita ndudzi kubva mauri, uye madzimambo achabva pauri. Ndichasimbisa sungano yangu sesungano isingaperi pakati pangu newe uye nezvizvarwa zvako zvinotevera kumarudzi achauya, kuti ndive Mwari wako naMwari wezvizvarwa zvako zvinotevera. Nyika yose yeKenani, mauri mutorwa zvino, ndichaipa kwauri nokusingaperi kuti ive yako nezvizvarwa zvako zvinokutevera. Uye ini ndichava Mwari wako.” Ipapo Mwari akati kuna Abhurahama, “Kana uriwe, unofanira kuchengeta sungano yangu, iwe nezvizvarwa zvako zvinokutevera kumarudzi achauya. Iri ndiyo sungano yangu newe nezvizvarwa zvako zvinotevera, sungano yaunofanira kuchengeta. Munhurume wose ari pakati penyu anofanira kudzingiswa. Munofanira kudzingiswa, uye ichi chichava chiratidzo chesungano pakati pangu newe. Kubva kuzvizvarwa zvinotevera, mwanakomana mumwe nomumwe ari pakati penyu ava namazuva masere okuberekwa anofanira kudzingiswa, kusanganisa navaya vakaberekerwa mumba mako kana vakatengwa nemari kumutorwa, vaya vasiri vana vako. Angava akaberekerwa mumba mako kana akatengwa nemari yako, vanofanira kudzingiswa. Sungano yangu panyama yenyu inofanira kuva sungano isingaperi. Munhurume upi zvake asina kudzingiswa panyama achabviswa pavanhu vokwake, aputsa sungano yangu.” Mwari akatiwo kuna Abhurahama, “Kana ari Sarai mukadzi wako, hauchazomutizve Sarai, zita rake richanzi Sara. Ndichamuropafadza uye zvirokwazvo ndichakupa mwanakomana naye. Ndichamuropafadza kuitira kuti agozova mai vendudzi, madzimambo amarudzi achabva kwaari.” Abhurahama akawira pasi nechiso chake akaseka uye akati mumwoyo make, “Ko, mwanakomana angaberekwa nomunhu ava namakore zana okuberekwa here? Ko, Sara angabereka mwana iye ava namakore makumi mapfumbamwe here?” Uye Abhurahama akati kuna Mwari, “Dai hazvo Ishumaeri agara hake pamaropafadzo enyu.” Ipapo Mwari akati, “Hongu, asi mukadzi wako Sara achakuberekera mwanakomana, uye uchamutumidza kuti Isaka. Ndichasimbisa sungano yangu sesungano isingaperi yezvizvarwa zvake zvinomutevera. Uye kana ari Ishumaeri ndakanzwa. Ndichamuropafadza zvirokwazvo. Ndichamuita kuti ave navana vazhinji, uye ndichaita kuti vawande kwazvo. Achava baba wavatongi gumi namaviri, uye ndichamuita rudzi rukuru. Asi ndichasimbisa sungano yangu naIsaka, uyo achaberekerwa iwe naSara nenguva ino gore rinouya.” Akati apedza kutaura naAbhurahama, Mwari akakwira kumusoro achibva paari. Pazuva racho iroro, Abhurahama akatora mwanakomana wake Ishumaeri navose vakaberekwa mumba make kana vakanga vatengwa nemari, vanhurume vose vaiva mumba make, akavadzingisa sezvaakanga audzwa naMwari. Abhurahama akanga ava namakore makumi mapfumbamwe namapfumbamwe okuberekwa paakadzingiswa, uye Ishumaeri mwanakomana wake akanga ava namakore gumi namatatu okuberekwa. Abhurahama naIshumaeri mwanakomana wake vakadzingiswa vose zuva rimwe chete iroro, uye munhurume wose aiva mumba maAbhurahama, kusanganisa vaya vakaberekerwa mumba make kana vakanga vatengwa kubva kuvatorwa, vakadzingiswa pamwe chete naye.